Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica pagore. Hurumende inovimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga senzira yekuti vasatiza munyika. Vechidiki vokurudzirwa kupinda mune zvemabhizimusi sedonzo rehurumende rekusimudzira zvizvarwa zveZimbabwe pamwe nenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yavimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga izvo zvayati zvingaita kuti ana mukoti ava vasatize munyika yavo vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekupedza zvidzidzo kwavana mukoti 131 paSali Mugabe, gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vati basa rinobatwa navana mukoti rakakosha zvikuru, naizvozvo vanofanirwa kuwana miripo inoenderana nebasa ravo. Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kuziva zvinetso zvose zviri kusanganikwa nazvo naana mukoti nezvipatara munyika, izvo zvavati zviri kugadziriswa. Vakurudzira vana mukoti vapiwa zvitupa zvekupedza dzidzo ava kuti vanoita basa ravo nemazvo vasinganyanyi kutarisa zvipingaidzo zvavachasangana nazvo. Munyori mubazi rezveutano vaAspect Maunganidze vaudza Studio 7 parutivi pechiitiko ichi kuti hurumende ichazadzisa zvose zvavimbiswa negurukota rezveutano.
Tinotarisira kuti ese maefforts urongwa hwese huri kuitwa kuti zvinhu zviite zvakanaka, zvichaita kuti vasanyanyoenda kunze vachisiya nyika ichisafa.
Asi vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti muromo wagara uzarirwi nerwizi.
Ini ndichiona hurumende iripo iyi handione chinoimprova, nokuti hazvigona kuimprova health chete zvisina kuimprova generally muekonomi yese. Izvino neurombo huri munyika handione pachichinja anything, nyangwe minista akapromisa zvakadini.
Vana mukoti muZimbabwe vari kutambira mari ingasvika $250,000 ekuAmerica, $250 pamwe chete $2,000,000 emadhora emunyika, kana kuti $2,000,000 pamwedzi, iyo yavanoti ishoma zvakanyanya. Mari shoma iyi uyewo kushaisa kwa zvikwanisiro zvebasa zvinonzi ndizvo zviri kuita kuti vakoti vanenge vapedza zvidzidzo zvavo vabude munyika neuwandu vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Asi mumwewo awana chitupa chekuva mukoti vaBlessing Gatsi vanoti havana tarisiro yekunotsvaga basa kunze kwenyika.
Nyika inofanira kuvakwa nevanhu vemo, kana kunzi vanhu vese vakasara vakabuda, isu tinoda kubatsira vedu vemuno.
Mumwe mudzimai wechidiki apiwa chitupa chekupedza zvidzidzo zvekuva mukoti azere, muzvare Feuma Mucharima, vati kunyange vana mukoti vachinzi vanombobata vanhu nekuseri kweruoko, iye achaita mukoti wevanhu.
Ini tinovimbisa kuvanesa akanaka, nekuti nesi ndinovimbisa kuti calling, ende ndakandine passion nedzis profession. Saka inini I love my patients chekuti ndinovimbisa kuti haiwa ndinenge ndibata mapatients zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaino kudongo vati nhunha dzaana mukoti dzikagadziriswa zvinodzikisa uwandu hwevarapi ava vari kutiza munyika.
Maissues aya anosanganisira muhoro, maissues aya anosanganisira maenvironment yavanoshandira, zvinhu izvozvo zvichagadzirwa tinoona sekunge zvinogona kuderedza uwandu hwevana mukoti vari kubuda.
Komisheni inoona nezvenyaya dzeutano yeHealth Services Commission yakaburitsa gwaro rairatidza kuti gore rapera nyika yakarasikirwa naana mukoti vanosvika chiuru chimwe chine mazana manomwe vakabuda vachienda kunyika dzakaita seUnited Kingdom, America, Canada neAustralia. Asiwo hurumende iri kutsoropodzwa nevamwe ana mukoti ichipomerwa mhosva yekunonoka kuvapa magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa anodiwa kana munhu achitsvaga basa kunze kwenyika. Hurumende inonzi yakatura danho rekusapa vakoti magwaro aya senzira yekuti vambotanga vashandira nyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rezvicherwa vasoda jemu vanoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica pagore. Izvi zvabuda pamusangano wekuziya mamiriro ezvinhu mune zvezvicherwa waitwa mubulawa yonhasi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumahombekombe kwemusangano wekuziya mamiriro ezvemigodhi nezvezvicherwa munyika, vazhemu vatsinhira kuti zvicherwa zvakakoshera nyika zvikuru nekuti zvinowanisa nyika mari yekunze. Asi vabvumawo kuti pane zvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi, vakakurudzira vemakambani ezvicherwa kuti vashande pamwe nehurumende mukuzvigadzirisa.
Ndinofunga kuti ndobasa rinoitwa nevanhu vakaemployiwa vanotonzi maexecutives mumaindustry kufunga kuti matambudziko atiri kusangana nawo tingaita sei kuti timakurire. But iko zvino tichitaura tiri kuti vari kuzama nepavanogona napo, sezvataona kuti machallenges ekushomeka kwemagetsi aripo nezvimwe zvakangodaro daro. Asi mining industry yaramba ichingobudirira kusvika pakuachivha the 12 billion mining industry yanga yakatarisirwa kuti inofanirwa kunge ichisvika.
Vazhemu vatiwo kuvandudzwa kuri kuitwa mutemo une chekuita nezvezvicherwa kuchabatsira kugadzirisa matambudziko anosangana neveruzhinji vanorarama nezvicherwa kana kuti artisanal miners.
Iko kugadziriswa kwemutemo iwoyo kuchaita kuti small scale miners nemaartisanal miners vanga vari kuona sekuti vavharirwa kunze ivhu rese ratorwa richida kuti ripuhwe vanhu vane unyanzvi hwakati kurei vatingati malarge scale miners. Izvozvo zvichagadzirisa kuti naivo vakwanise kuwanawo chekuita uye necheuviri kuburikidzira nemitemo iyi.
Pave nenguva yakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nezvekukura kwemabasa ezvezvicherwa. Asi hapana humbowo hwakamira hwega hunoratidza kuti indastiri yezvicherwa yasvika pamabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makochekanwa vakaita nevamwe vavo ongororo inoratidza kuti kushomeka kwemagetsi, kushaikwa kwemari yekunze yakakwana uye kuve nemitero yakasiyana-siyana kunokanganisawo mabasa ezvezvicherwa munyika. Asi vatsinhira kuti maonero avo ndeyekuti ichokwadi kuti zvezvicherwa zvasvika pachinhano chakakura munyaya dzeupfumi hwenyika.
Pavari kuti 12 billion vari kutaura kuti production kuri kunzi zvavakaproducer vakamaminaral ese vakaisa mumaUS dollar vari kuti 12 billion. Hongu tikataisa tinoona kuti vafamba chaizvo ende handina hangu mafiga chaiwo chaasi zvoratidza kuti chokwadi vakasvika 12 billion.
Vamakoche kanwa vatiwo zvisinei nekukura kwechikamu chezvezvicherwa uku hapafanirwe kubva pave netarisiro yekuti izvo zvipedze matambudziko ose akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai Maguhu vanoti mafigiri ari kutaurwa nehurumende ndeefembera-fembera, vachitiwo hapana chakati tsvikiti chiri kuwanikwa neveruzhinji kana nenyika kubva muzvicherwa. Asi mukuru weChamber of Mines of Zimbabwe vaIsaac Kwesu vanoti makambani akawanda ari kuita zvakasiyana-siyana kubatsira vanhu vemunharaunda maanoita zvezvicherwa. Makambani akawanda ekuChina ndiwo ari kunyanya kusima mari mune zvezvicherwa zvakadai selithium neferrochrome. Asi pane maonero ekuti zvicherwa izvi zviri kungocherwa zvichibuda munyika pasina zvakawanda zvinowanikwa neveruzhinji. Zimbabwe yakapa makambani ekuChina anodarika 120 marezinesi ekushanda mune zvemigodhi muchikamu chetatu cha2023 paine tarisiro yekuwana mari inoita 2.79 billion kunyanya kubva muzvicherwa nemhando dzemoto. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Panguva yegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Vanden Blinken vasvika muIsrael nhasi, umo vaita misangano nevakuru vehurumende yeIsrael muTel Aviv. VaBlinken vakurudzira kuti patorwe matanho anochengetedza vanhuwo zvavo vemuPalestine kuti vange vasingasangane nenjodzi yehondo. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas chikwata chematororo. Nezuro, nhengo dzedare reparamende yemuAmerica repasi kana kuti House of Representatives rakapasisa rubatsiro rwemari inosvika $14.5 billion kuti ipiwe kuIsrael muhondo yayo neHamas. Mavlas Muhlanganya weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo pahondo iyi.
Zvinhu zvakachifa kuwo zvakaitika pane nguva pose hondo yekuIsrael neHamas ine zimachezi Israel zvayo ichinzi iri kuresponda to a threat yakaitwa neHamas. Hondo yacho yakuchiita kuenda ichiuraya angati macivilians and tikuona kuti hakuna magetsi and nguva yapfuura yatikaona mahospitals ekara achibhombwa. Saka zvinhu zvokuti kana zvinhu zvakadai so zvakaitika panoda kuti paitwe yangati humanitarian aid inenge ichiuya nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira United Nations, but izvi hasati zvaitika. Saka zvokuti vaBlinken vakuenda kuIsrael kunoona kuti zvinhu zviitike izvi zvinoona senge zvinhu zvatikati it's a welcome development pachirungu.
Tinoona kuti pane mari inosvika 14.5 billion yawanikwa iyo ichipiwa mvumo neUS House of Representatives kuti ishandiswe ichitsigira hondo iri kuitwa neIsrael. Asi mari iyi haisi kuwanikwa iyo ichizoenda kune zvikwanisiro kana kune zvekudya. Munoona sei izvi?
Izvi zvinhu zvatoona sekunge makakatano ari kuitika pakati pema Democrats nema Republicans. Kuzi pasvika hondo apa pachadi kuti ichiramba ichikoshedzerwa kana kuti kuwedzera huni kana moto, nekuti vanhu vari kufa zvokuti kuona kuti vanhu vakaita senge maordinary civilians and mapicture ari kuona ari kubuda uko zvinhu zvokuti hazvina kumira zvakanaka. Saka nangwe tingati international law zvayo ingave yeaggression kana kuti yekuita hondo, pafa kuboitwawo mukana wekuti pambopindawo masangano akaita seUnited Nations kana kutiwo nyika dzakaita seamericawo kana dzichikwanisa kusapotawo nemari kuti dzipinzewo yatingati aid kunobatsira avo vasiri kurwa hondo. Kati zvati kuona zvichiitika pamari iri kubuditswa zvinhu zvati kuona sekunge zviri kuita pachirungu yatingati conflict, kuti tinoona vaBlinken ivo vachiti vari kuenda kuIsrael kunoona kuti hondo imbomisiwa pambopindawo yatingati humanitarian aid, but vari kuenda vasina chikwama chacho kana kuti mari yacho yokuona kuti nangwe hondo yacho yakamiswa vanozobatsira aid.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tinoromba vateereri, musati manzwa unyaya yanga iripo yezvinoitwa neVoice of America, manga muchinzwa hurukuru yaitwa naMavlas Muhlanganya weStudio 7 negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaKennedy Masie vari muno muAmerica kuTexas. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vari kusangana muJohannesburg, South Africa, nemakurukota emuAfrica anoona nezvekutengeserana uye vakatarisana nekurudziro yekubvumidzwa zvakare kweAfrican Growth and Opportunity Act. Vanoshanda mumakambani anogadzira mbatya vari kushushikana neremangwana ravo kana chirongwa ichi chakasamutsiridzwa. Chirongwa cheAGOA chinobvumidza kutengeswa muAmerica kwezvigadzirwa nenyika dzemuAfrica dzinokodzera dzisingabhadhari mutero. Sangano renhau rehurumende razivisa nhasi kuti mukuru wehurumende yechiuto iri kutonga muMyanmar ati mauto achadzosera kuzvikwata zvine zvombo zviri kurwisa kumaodzanyemba kwenyika iyi zvatora madhorobha nekuvhara nzira dzekutengeserana nadzo neChina.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vanhukadzi vekumaruwa vakawanda vanosangana nemhirizhonga yemudzimba yakawanda kudarika vamwe vavo vanogara mumaguta nemadhorobha. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanhukadzi vakawanda vanotsungirira kunyange vachishungurudzwa mudzimba vachinzi nevamwe shingai ndizvo zvinoita mudzimba dzakawanda. Madzitete, madzimbuya, madzisekuru kana madzisahwira nevamwe veukama ndivo vanonzi vanenge vachiti chakafukidza dzimba matenga zvichapera. Madzimai akataura neStudio 7 anoti mhirizhonga yakanyanya kumaruwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushaya ruzivo rwekuti munhu anoita sei kana asangana nedambudziko remhirizhonga yemudzimba, nyaya yekutevedzera tsika nemagariro, kuvimba nemurume pane zvose muupenyu, kushaya ruzivo rwakakwana pamwe nezvimwe. Mumwe ari pakati pedambudziko remhirizhonga yemudzimba ndiamai Susan Mauru vekuMhangura.
Inini zvandisofara nazvo maererano nekushungurudzwa kwandinoitwa, hwani chekutanga kundorwadziwa kuti munhu akandibvisa zuro rangu. Ndakangotsungirirawo ndingotanda achirema ndakabva ndazvidhirisirawo.
Amai Mauru vanoti pavakazonomhanara kushungurudzwa kwavo mapurisa haana matanho aakatora ekuvadzivirira. Mumwe mudzimai akatyorwa ruoko mumhirizhonga yemudzimba ndiamai Venenziya Tapera vanogara kuwirisha mudunhu reMashonaland East. Amai Mauru vanoti dambudziko remadzimai ekumaruwa runozonyanya nekuti vakanomhanara kumadzimambo masadunhu nemasabhuku, nguva zhinji nyaya dzacho hadzitongwe zvakanaka sezvo mitongo ichirerekera kuvarume ichitsimbirira vakadzi.
Ndichamunoziva tapinda mundare mweyamwe hapana rubvunzo kutaura. Ini ndakabva ndabva abvunzwa murume zvikanzi saka unoda kuti vanhu havakuita sei yavo mhosva inoda kutongobhadhara yakatongomirira kutobhadhara.
Kumambo Ngezi vedunhu remhondoro kuMashonaland West vaPeter pasi pamire vanoti basa ravo nderekuyananisa mhuri vachiti madzimai mashoma ndiwo anoenda kunomhanara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba.
Totori neshungu yekuti vanhu vakadai vakauya tivabatsire
Mambongezi vanokurudzira madzimai kuti aende kunomangara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba vachiti vanotonga nyaya kwete munhu.
Isusu hatitongi munhu, tofunga nyaya.
Nhengo yesangano rinomirira madzimai reWomen Coalition of Zimbabwe mudunhu reMashonaland West muzvari Christina Rinemota vanoti panyaya dzavanotambira pagore zvikamu makumi masere kubva muzana dzinobva kumadzimai ekumaruwa. Vachiti zvinoratidza kuti vakawanda vavo havazive kuti vanomangara kana varohwa sezvo dzidzo yavo iri pasi. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo riri mupishi kurwisa nyaya dzemhirizhonga mudzimba uye kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera.
Ndinoti ini semukuru akamira saminista wayo, shungu yangu ndiyokuona kuti madzimai tese pavari hapana patinofanirwa kusiya, vange vachiona kuti vaziva atinoti marights avo, vasabvume kunyikidzwa.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti vanokurudzira vanhu kuti vaende kumapazi emapurisa ekuyananisa vanhu kana kuti victim friendly units ari pamakamba emapurisa nyika yose. Bazi reUNICEF rinoti madzimai zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga yekurohwa kana yepabonde muupenyu hwavo. Asi mhirizhonga yemudzimba haina kungonangana nemadzimai chete sezvo vamwe varume vane chitsama vachinzi vanosangana nayo asi vanonyara kuzvishambadza nokudaro vanozongokuvarira mukati sehosho. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevarume repadare vapovingi vanoti kunyange tsvakiridzo dzichiratidza kuti vakadzi vakawanda kudarika varume panyaya dzekushungurudzwa mudzimba, varume vakawanda havamhanhare nekuda kwekunyara.
Asi kuti vazvitaure kuti hazvikwanisa kuchiita semunhu wechirume afrika muchidiko, vakaona kuti muntu vazhinji vacho vanosangana nemhirizhonga kutoona shungurudzika pfungwa zvakanyanya zvokuitira kuti even nyaya dzebonde dziya dziya bonde racho harizobudi nenyaya yekuti munhu anenge kushungurudzika.
Nyanzvi munyaya dzezveyanano dzinoti mudzimba munofanirwa kunge muine kutaurirana pakati pemudzimai nemurume senzira yekuderedza nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira achiimba musambo wesungura Elfas Mashamba remagitara achinzi Shamblo, uyo anoimba ari kujerera mudunhu remasvingo. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndakatanga zvemagitare kare kare ndichiri mudiki ndangozvarwa nazvo. I think chinhu chandikatora kubva kuna baba vangu the late Brighton's music.
Vabereki venyu vakazvitambira sei kuti mukomana akurova magitare?
Vabereki vangu vakazozvitambira later zvakutora shape. Pokutanga muchimurongo waifunga kuti kuita zvemagitare izvi handibvi ndafokasa nechikoro, saka ndaitoita zvokumbotonzvenga ndombonopraktizira kumwe kumba kwomudhara mwanonzi Michael Chapanduka.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamunorova?
Ii, vanhu vari kutambira music yedu wena chemukatarira masocial media platforms yedu ayo yakanzi Shamblo Music, chiri panga paYouTube, panga paTikTok. Vanhu vari kutambira music yedu zvingambobviri, tinozvitenda izvozvo.
Matambudziko amuri kusangana nawo semuimbi ari kusimukira ndeapi?
Machallenges atinawo mumusic industry ango akawanda. Chokutanga, music pachezvayo muZimbabwe inobhadhara vanhu vatu vane mazita already, aibhadhari vanhu vachiri kuda kusumuka sesu, saka we still need your help. Then mashows nekugadzira mavideos, zvinhu zvese zvoda kusponsa ubozitoga kugadzira music video. Music video inokosta something like 1.2 kana 800 to 1.2, uchizvinangikira wega zvinotinetsei.
saka vanoda mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwanei kupi?
Vanoda kundibata vanondibata pa +26378335630
mune mashoko amungasiyire vatsigiri venyu here?
Mashoko anengada kupa kwatsigiri ndeyekuti rambai makadzvanya ipapo paaiwa rutsigiro turi kuruona zita rikura, musaneta kutitsigira, rambai muchiriunda kuma Facebook platforms edu, ma social media platforms edu akaita sana Facebook, TikTok, YouTube, vana Spotify Music DC Coco Shamblo Music.
Was a Friday chindipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro kanzwisa.
Hey, kandoda kubuda nako mudariro kanonzi manedi pamakumbo. Kanoti reuka mandine kana yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzedu chiku.
Reuka mandine kana yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzedu chiku.
Manga muchinzwa kambo kanonzi manhede pamakumbo. Manzwa hurukuru yaitwa na Elfas Shamblo Mashamba anga ari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chino chepaStudio 7, tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Muchirongwa cheLife Talk, nenguwa dza 8 PM manheru anhasi, tiri kutarisa nyaya dzeutano, takatarisa chirwere chekorera pamwe nekupedza zvidzidzo kwaana mukoti pachipatara chesali mugabe muHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvungu yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Hurumende inoti nyika yaswedera pakudzaisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiudza mari yakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Tavo Kanxube.
So kuisika tisidaba ku VOA.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka Lwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ebona amabhizimusi kwele China Chinese Enterprises in Zimbabwe namhlanje babe lombukiso wokuhlanganisa abaqatshi labadinga umsebenzi owe China Job Fair. Phakathi kwamadola eMelika ngamabhiliyoni alitshumi lambili 12 billion abikwa engene elizweni ayisiwo yonke esesikhwameni zikahulumende, kodwa kungene isilinganiso sale mali njengemithelo. Umphathintambo weMelika obona ezokudlelana lamanye amazwe omnumzana Anthony Blinken ufike kwele Israel namhlanje elenkuthazo ku-Israel ukuthi ike ime ukuhlasela eGaza ukuze abantu makhaza baphathiswe njalo kube phathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi umsebenzi wezokwemba wenelise ukutholisa ilizwe amadola aweMelika angamabhiliyoni alitshumi lambili, $12 billion. Eminyakeni emine edluleyo, kodwa kungayisiyo yonke engene esikhwameni sikahulumende, kungene isilinganiso salimali njengemithelo. Lokhu kuphume embukisweni womsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2023 ofike emaphethelweni lamhlanje koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Evula umhlangano ohlaziya ezokwemba elizweni oqhutshwe ngabeZimbabwe Chamber of Mines koBulawayo lamhlanje, umphathintambo wezokwemba umnumzana James Soda ugcizelele amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa entuthuko athi ilizwe lakhiwa ngabembibalo.
The Mines and Minerals Bill, which is supposed to be concluded into law, I'm sure you might be aware that His Excellency the President of the Republic, when he addressed the Parliament during the State of the Nation address, obviously when he was opening the news, the current session of Parliament, when he read through the legislation.
Sesiseduzane njengelizwe ukubana senze i-mining sector yethu ifike ku-12 billion. Lokhu sizakwenza ngokulolonga nokuhluza ezinjwayo ukuze i-target yethu le isifikise.
Lokhu kugcizelelwe ngumabhalane wogatsha lezokwemba umnumzana Kunaka Fungwa othi kuyajabulisa ukubona ukuthi ukuthengiswa kwamatshe aligugu phandle kwelizwe lokutshalwa kwemali sekufike kuleso sibanga.
To affirm that is Zimbabwe in the Ministry of Mines and Mining Development, our focus has been on achievement of the milestone of $12 billion by end of year 2023. This is a target that we have been working on for the past 4 years. And as a nation, we remember, we have said this as part of the in part of the NDS one targets.
We siqiniseke ukubana sesifikile ku 12 billion ku mining sector njengeZimbabwe. Lokhu yikho kade sivele sisebenza ukubana sikufikise, sisebenza njengohulumende kanye lalabo abaphakathi kwezokwenjiwa.
Kodwa ohlaziya ngezomnotho umnumzana Busisa Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso eyezida njalo engumqondisi wenkampani e-United Refineries Limited uthi imali etholwe kwezokwemba ayeneli ukuthuthukisa lumsebenzi elizweni.
Yikho amabhenki alapha eZimbabwe kasoza ayenelisi ukuthi abanike anike i-mining sector imali yonke abayifunayo. Mining is heavy, it's capital intensive. That's why oZimplats we had to get FDI, foreign direct investment. Because when the Ezida, Ukangelu Uchi, Sia Kankasela, Abakachana Uchi.
Ucwaningo olwenziwe lonyaka olwe 2023 survey data luveze ukuba ezokwemba lonyaka ziphose zafika kuchumi ekhulwini i 9.4% kumnyaka ozayo bakhangelele ukuthi inzuzo le yehle iye kusilinganiso sokungaphansi kokuhlanu ekhulwini i 4.3%. Umqondisi webhanga leNetbank uHarry Hase ongene umhlangano wanamhlanje uveze ukuba ibhanga lakhe lilakho ukuphathisa kulumsebenzi.
Ya, thina njengeNetbank sizimisele ukusupport ama-miners ngabe funa imali yokuthi ba-increase i-capacity yabo. I think thina sesidemonstrate vela ukuthi si-ready ukuthi sibancede ukuthi ilizwe liphakame.
Kokulolonga umthetho omutsha ozalawula ezokwemba ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ebona ngamabhizimusi akwele China, e-Chinese Enterprises in Zimbabwe, namhlanje babe lombukiso okuhlanganisa abaqhathi labadinga umsebenzi owe-China Job Fair owenzelwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embukisweni lo, amankampani akwele China abekhanga uzulu waseZimbabwe ukuba athole ithuba lokudinga umsebenzi kumakampani lawa kuleli. Amankampani amaningi akwele China akhanga abantu kundawo ezifana lezokwemba, ukulungiswa kwempahla ezijeneyo, ezokulima lokunye. Isikhulumeni samankampani akwele China kuleli, umnumzana Tichawana Zindoga, uchasise ngombukiso wanamhlanje.
Today we witnessed up to 50 Chinese companies under the banner of the Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe, CCEZ, showcasing and exhibiting job opportunities to Zimbabwean people. They were looking for a number of skills across all sectors of the economy, or of the productive economy, if I must say. So they were looking for a skilled, semi-skilled, unskilled, as well as highly qualified individuals.
Ele China lithi selilethe imisebenzi efika ikhulu lenkulungwane kuleli 100,000, kodwa incithi zithi abekwele China baphazamisa amalungelo oluntu lokungabhadali izisebenzi. Lokhu kugcizelelwe ngenye incithi ezimeleyo umnumzana Ronald Sibindi, yena othi kumele leZimbabwe liqaphele imisebenzi yabakwele China kuleli.
I-China iyenza lokhu ngoba yona ifuna ukuthola imigodi yokugebha ama-minerals anjengama-diamonds, i-lithium, legolide.
Ele China liyakulandula lokhu lisithi lilobungani obukhulu leZimbabwe njalo lifisa ukuqhubeka lisebenza ukuvuselela umnotho wakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo weMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Israel namhlanje lapho akhuthaze uhulumende weIsrael ukuthi ake ame ukuhlasela eGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo njalo usizo lwenelise ukungena kulesi sihlenge kuvikele abangahlomanga. Lokhu kuza ngalesi sikhathi umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ethe kulabantu bakulelwa abangamachumi ayisikhombisa labane abaphume eGaza bengena e-Egypt. I-Israel kubika isibisele eGaza abantu abakuleso sihlenge abakade bevalelwe e-Israel kulandela ukuhlasela kwebutho leHamas e-Israel. Inhlanganiso ephathisa uzulu eGaza eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi indawo zayo zokuhlala ezine ebezilabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 zibhonjiwe eGaza. Ukuhlaziya limpi Studio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe ezimeleyo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Mina ngithi mina ngaye kuhambe ilizwi lesikhondi esithi khona impilo eyikayiphele kayini ngoba kufa abantu abangenacala ye kungabe kule kulama-business interest kumbe yegas kumbe ngani kodwa okwakhakhesi sukukhanya sokubhidliza ilungelo labantu abangenacala.
Kulabantu asebeqale ukuvunyelwa ukuphuma eGaza laphana besiya e-Egypt ikakhulu izizalwane zamanye amazwe, lokhu ukubona nje
yabona ukuthi kuthiwa khona abantu izakhamizi ezingathize zeGaza seziphuma kungaba nenkinga kuye kuhle ukuthi abantu bezinye izizwe baphume ngoba iseyimpi yabo, kodwa kungaba nje le nkinga yokuthi i-Israel iyaqala nje khona ukujika amanye amabhomba. Mina ngithi angitsho ukuthi mina ngaba-ke bengaphumi la into enhle ngoba irafa vele ipodelana ingavula ukuthi abantu baphume kungaasize kuhluphi ukuthi impahla lokudla bemithi namanzi kungene okuvele ejibit, kodwa kawucine khonapho ukuthi abaphumayo kabaphume laba abahlaselayo kuthithi khona babehlasela aphecheya kwegaza kalokhu behlasela nangapha ngaphansi egaza. Lokhu yikuphambanisa kabaphume kodwa impi ngavele yayiphele.
Okungaqeda limpi kungaba yikuyini?
I-Ameri umnumzana uJoe Biden nguye olelizwi elingamisa impi. Nxa engathi khona impi yayiphele yayiphele kungapheleli khonapho. Ukuphela kwempi phela lokhu ngoba ama-Israyeli bona bathi khona bafuna ukuthi base baphilize wonke amakwethu amakwecatsha e-Hamas asizekwenzakale ibe cathi alibhilizwa njalo. So lokhu okuvele kukhulunywa kuthiwa khona impi khathi singaphela udaba lwe-two state solution kaliphinde lifakwe emkhathini.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Kusenjalo abokholo lwesiKristu lwesi-Islam babuthane endaweni yokukhonzela yabesimoslem emzini we-Avondale oseHarare izolo emkhosini wokutshengisa usekelo kuZulu wasePalestine onguye othinteke kakhulu ehlukumezekile lokubulawa engelacala empini yabe-Israel labebutho ele-Hamas, kubika uMavis Gama.
Umnumzana Thabani Dube wokholo lwesi-Islam ulandisa kabanzi ngalo mbuthano.
Umhlangano lo ube lama-resolutions azakuya Israel, Embassy of Israel, kanye le-United Nations, le-Embassy of America, eseHarare. Bebesithi bona kabawelelani lezinto ezenziwa yi-Israel e-Palestine ngoba kuvele kusegcekeni ukuthi i-Israel is being offensive in this issue ngoba kabala right ekuthathela abanye abantu umhlabathi wabo. Ngako ukuthi kuhlalisana kumele abantu behlalisane njengoba kade kuyikho i-Israel ingakabuye ngo-1948.
Okholo lwesiKristu umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church yena uthi bona abalacele abalayemeleyo loba ukusekela kulimpi bona abakhala ngakho ukuthi imiswe limpi ngoba ababulawayo ngabantu makhaza abangelacala ikakhulu omama labantwana abesiPalestina.
So God is speaking through these wars. God is speaking through the war in Israel and Palestinians. God is speaking. God is giving a signal.
Ngakho uNkulunkulu ukhuluma ngalezi zimpi. uNkulunkulu ukhuluma ngeIsrael lePalestine. uNkulunkulu unikeza isibonakaliso njalo sifanele sikubhekisise lokhu.
Okunye kokuphume kulombuthano inkuthazo kwabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations ukuba babumbe iqula elizokhangela izehlakalo zokubulawa kwabantu kule impi, i-Special International Criminal Tribunal. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende uthi uzinikele ukuthuthukisa impilo yabongi ngenjongo yokubatholisa iholo elithengayo kanye lokwenza ukuthi indawo abasebenza kizo zibe lakho konke okwenza umsebenzi wabo uhambe kuhle. Kodwa ezinye ingcwethi zithi Njengazo zonke izikhathi uhulumende uyathembisa kodwa engasoze agcwalise izethembiso. UTobias Mutsiwa usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphiwa izithupha zokuphutsha izifundo kwabongi esibhedlela seSalim Mugabe Central Hospital eHarare ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Douglas Mombeshora.
I'm also pleased to inform you that the government is aware of.
Siyakwazi ukuthi kuningi okuluhluphayo njengabomongikazi, kodwa uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukulungisisa. Umsebenzi eliwenzayo mkhulu kakhulu, njalo kudingakala ukuthi ubhadalwe okufanayo.
Kodwa esikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi umlomo kahulumende we-ZANU-PF kawugcwalelwa mfula.
Uhulumeni uqamba amanga akasoza improve imali yonke yathathu isetshenzisini kofazi nabanye abantu abangelamsebenzi kulokuthi ifakwe ku-health. Angila themba lokuthi uhulumende lo esilaye engaqakathekisa indaba zokuhola kwabomongikazi namadokotela lokuthinga imitshina efunekayo ukuze izibhedlela zisebenze kuhle.
Abongi kwele Zimbabwe babikwa behola amadola emelika angamakhulu amabili lengxenye $250 ngenyanga kanye lezigidi ezimbili zedola leZimbabwe, 2 million Zimbabwe dollars, okuliholo abathi liphansi kakhulu elingeneli ukuziphilisa bona lemuli zabo. Ingcwethi zabakumsebenzi wezempilakahle zithi iholo eliphansi elitholwa ngabongi kanye lokusweliswa okokusebenzisa okwaneleyo emsebenzini yizo ezinye zezizathu ezenza ukuthi bebaleke ekhaya besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Omunye umongikazi ophiwe ugwalo lokugqiba izifundi zakhe emkhosini wanamuhla, unkosikazi Sithembile Hobe, uthi baqakathekile kakhulu abongi.
Ama-midwives aqakathekile kakhulu ngoba uyabona abantu omama abazithweleyo nxa bengakungashelakalo umidwife beyazalela ezindlini, so kwenza ukuthi bahlangane lama-problems ekuthi kwesikhathi yakwanisa ukubhida kakhulu afele endlini.
Kodwa omunye njalo umongikazi wakobulawayo, unkosikazi Thembelihle Masuku, uthi usenyampa inhliziyo ngokuswela umsebenzi elizweni.
Mina sengile 3 years since ngagraduata, but angathola umsebenzi obambekayo. Ithemba seliphela ukuthi ngizazuza yini umsebenzi kumbe ngizawulokhu ngihlezi ngikhaya. Kusengicabanga ukuyadinga phandle kwelizwe, ngizakuthiwa eNamibia e-UK kuyatholakala imisebenzi. Yikho esengicabanga khona kuyazama khona inhlanhla.
Unobhala wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoch Dongo, uthi uhulumende kumele aphange alungise inhlupho zabongi ukwenzela ukuthi
nxa udaba lwezimali zeholo lungalungisiswa kanye lokutholiswa okokusebenzisa okwaneleyo, inani labomongikazi abaphuma elizweni lingaba lilutshwane. Kufuna ukuthi sikhulumisane sisebenze ndawonye ukuthi singalahlekelwa ngomongikazi.
Ikomishini ebona ngezibile e-Health Services Commission yakhipha ugwalo olwaveza ukuthi nyakenye ilizwe lalahlekelwa ngabongi abafika inkulungwane phose ezimbili 1700 besiya emazweni agoqela iBrithani, Canada, Australia lelemelika. Kodwa ayamsola uhulumende abanye abongi besithi usephuza ukubatholisa ingwalo eziqakathekileyo ezilakho ukubenelisisa ukuthi bedinge imisebenzi kwamanye amazwe. Namuhla abongi abaphezu kwekhulu 137 baphiwe izithupha zokugqiba izifundo esibhedlela seSalim Mugabe Central Hospital esiseHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Osomabhizimusi lohulumende sebekhuthaze abasakhulayo baseZimbabwe ukuba basebenze nzima ukuze bavuselele umsebenzi wamabhizimusi, njalo basebenze ndawonye becebisana, hathi besacathula kuphela kodwa lalapho sebekhulile, ukwenzela ukuphakamisa lokuncedisa abanye babo abaveza isifiso sokungena kwezamabhizimusi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare uqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngentuthuko yabasakhulayo ezwekazi labensundu, AMI African Child Youth Development, abatsha bekhuthazwa ukuba bangakhangeli emuva lapho qalisa amabhizinisi. Umkholi wenhlanganiso le, unkosikazi Vimbai Butawu uthe namhlanje wenzele ukuba abatsha bavule ingqondo zabo ukuze babone amathuba amabhizimusi kuleli.
We're already an example when it comes to, you know, our character. Everywhere I go, you always hear that Zimbabweans are very respectful, Zimbabweans are very nice, you know. We also have to say Zimbabwe have the best, is the best economy because the young people there, they are very patriotic.
Umhlangano lo ungenwe ngosobabhizimusi beZimbabwe, izisebenzi kahulumende nabasakhulayo abazama ukuvusa amabhizimusi abo. Omunye usomabhizimusi olodumo edolobheni leHarare othengisa izindlu phansi kwenkampani yeWestprop, umnumzana Ken Sharp, ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangalahli ithemba.
And the strategy must always be centered on focusing on what the customer needs. You see, regardless of the situation you're in or your position, there's always a need for something, call that a good, or some service that you can offer someone.
Abasakhulayo bathi kunenge okuhluphayo ekuqaleni amabhizimusi kuleli okugoqela ukuswelakala kwemali, ukuguquka kwemithetho yemali lokuswelakala kwabantu abathenga kubo. Omunye wabasakhulayo okhulume kulumhlangano nguDesire Sibindi yena othi ukunzima ukuqala ibhizimusi kuleli ngenxa yesimo somnotho welizwe.
Thina njengamayouth eZimbabwe sihlangana lodubo la nxa sikhangela ezamabhizimusi, abantu abathengi ngenxa yokuthi abantu abalamali. Okunye futhi ukuthi abantu labo bahola ngamabhondi or RTGS leli, kodwani uthola emakhethi lasezitolo bethengisa ngamayusa awemelika.
Kodwa omunye osakhulayo umnumzana Matthew Mabhena yena uthi uzama ngazo zonke indlela ukwenza usemandleni akhe ukuba athifikise ibhizinisi lakhe, esithi unethemba ukuba kungenzeka lokhu kwele Zimbabwe.
Kodwa kunjalo siyazama ngazo zonke indlela njengama-entrepreneur ukuthi ibhizinisi yethu ihambe. Ithemba esilala yikuthi elizweni lethu kulama-US dollars, i-foreign currency, esingathi ayikho volatile njengethu i-local currency, RTGS leli. So silethemba ukuthi nxa sisebenzisa ama-US dollar, nxa kule access ama-US dollar, kuyenza ukuthi i-business ibe stable. Nxa kule nto ozithengisayo, i-business yakho kumbe profit yakho can realize it, because imali yakho ayidliwa yi-inflation.
Obemele umsekeli kamongameli welizwe, umphathintambo wemisebenzi yezandla, skills development and audit, umnumzana Paul Mavima uthe uhulumende uzimisele ukusekela abatsha kwezamabhizimusi.
Never be a limit as to the number of entrepreneurs that can occupy this country. And in business is where the goods and services that make a nation run are made. It is where we create the wealth of our nation.
Ngimele isitudio 7 niseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ithi Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi omdumo we-alternative pop music uPatrick Nyawumwe, odume ngegama lokuthi Trick Caesar, yena osebenzela koBulawayo. Asizweni exoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Uchisiza ligama aliphiwa ngabantu ngoba esakhula wayethanda ukuqila abanye, kodwa abuye abasize njalo bengabona ukuthi udlala ngengqondo zabo. Asizweni kancane ngembali yakhe.
Ngizalelwe khona apha empilo koBulawayo, ngakhulela koBulawayo la seMatopo National Park. Ngifunde e-primary, e-Range Mo Primary School, leMgoqo Primary School, ngasengisiya e-secondary eMandlwandle High School. Ngiqale ukucula ngo-2017, lapho engareleasa khona isingle yami, ngisebenza labe Velocity Records kuze kufike khona manje. Vele bengihlabele kusetshage njengomuntu otshaya ama-instruments ecaweni, ngikhula kwami.
Angkalonga, unganye, ngikuthanda, ngithanda nje.
kulumaga ungabume abangane bashi sentezimbe ngoba ngibona kube khona ongasehlukanisa balingane kwaneza ngezenzeka lekudala.
Umculo kaTrixiza uthazelwa ngontanga njalo sinedlalade elitsha.
Umculo wami alternative pop leli dlalade kuthiwa ngumtaka amamoyo lile ngoma ezingu-7 iJulex album lakhona lile ngoma ezingu-9 ingoma zonke yime ngizilobileyo.
Banengi abamenza wathanda ukucula njalo ke ekuphakathi kwakhe umculo ucula labanye ke asebenza nabo. Asizweni ukuthi ngubani
lo Kevin Lomuzi, kulo Don Gumbo, kulelanga, kuleli dlalade ngisebenze lo Edmond Ngwenya, ngasebenza lo O2 Josh Kelo B o Iruthu, ngasebenza lo Kholisani, ngasebenza lo Manase.
Umculo wakhe usutholakala uTrixiza. Xhumana naye mlaleli.
Umculo wami usu available kuma online stores ama DSPs amaningi. Ama English ami athi Trixiza wonke IIIQX CZAR yo ama English am across wonke ama platforms liyafanana bo TikTok, Facebook, Instagram konke nje.
Umdumo obiza alternative pop uTrixiza lo bese iqwetshisela ukuhlelo Woza Woza Friday libe lempela sonto emnandi igama lomu ngeza Jesus Banda.
Lilalele emsakazweni we Voice of America sisakaza sise Washington DC. Good Life Talk namhlanje sikhangela ukonakala kwesimo lomsebenzi wezempila kahle eZimbabwe ngesikhathi lizwe libhekane lenhlupho zokubaleka kwabongi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Singakehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ebona ngamabhizimusi kwele China Chinese Enterprises in Zimbabwe namhlanje babe lombukiso okuhlanganisa abaqhatshi labadinga umsebenzi owe China Job Fair. Umphathintambo weMelika obona ngezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken ufike kwele Israel namhlanje lapho akhuthaza khona iIsrael ukuthi ime ukuhlasela eGaza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.